kutari sila watu kune imanzi cloud band no kutangira kuna na Botswana uku iliko uwane kwa ikitinda mzimbabu tanga sila watu tanga usungo chae mzimbo kabira se material land nwati ni material land south kutaka wana kufuna ne mvranga ne meni na mapanangana kumchungo chae sila watu chesa tukore iri kwa rinu ngere kifura ni mkatine mzimbabu mzimbo taka wanda za wana mvura kune zima nzimbo kunenge kune iyo yo tunoti continuous rain rainenge zinaya almost throughout the whole period anabulawayo ana kwekwe zvipinda muna naHarare iyo yo tunoti high veld saka nzimbo isinozowo ichawana mvura yakati wande nekusouth kwacho kekuchitaiswa nzvimbo dzakaita sana kezi gwanda zvipinda muna namasvingo zvenext week tinenge takuzotarisira kuti pane ine system dzapinda zve zvakare munyika patare zvinotongo tarisira iyo system iri kubva kuna Botswana ichipinda munyika muno muzimbabwe inenge ichitangira kumadokero ichienda kumabvazuva mvura yacho yakati shomeke kuna namarch 15 kuzasi kunzvimbo dzakaita sana matebeleland south nemasvingo ndoko yakati wandirai mvura yacho pare zvino
saka munopa yambiro yakaita sei kune vanhu kune nzvimbo dzichanyanya kunaisa mvura idzi
pari zvino kana season ichiri kutanga sezvo ikuita kudai mvura dzacho dzinenge dzine mheni nemapunangana ne kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzine zvimvuramabwe saka tinokurudzira kuti kana mvura iyi yatanga kunaya zviri nani kuti uwanikwe uri mukati memba kana uchibva nzvimbo yakawandika asi vanhu vanokurudzirwa kuti vasahwande pasemiti uyezve pane nzvimbo dziri pakavhurika kuti nzvimbo idzi dzirimo susceptible kurohwa nemheni because dzinenge dziri pakavhurika pasina protect yakakwana.